kamuchatoona kuti vanhu vakabayiwa kokutanga vakatokurudzirwa kunzi panopera mavhiki matatu vanofanira kubayiwa zvakare. Saka toda kutotenda kuti hurumende yakakwanisa kuti iwane imwe nhomba iyo yevhaccine yeSinopharm nedzimwe dzana Sinovac kuti vanhu vakatobayiwa pokutanga vanofanira kunge vakubayiwa kechipiri vabayiwe.
Sei zvakakosha kuti vatungamiri venyika vange vachibayiwa nhomba iyoyi sezvatakaona zvichiitwa navamunangagwa navachiwenga nemamwe makurukota nenhengo dzedare reparamende?
Vamunangagwa toda kutotenda nekumira panzvimbo uye vachizadzisa mashoko avakareva kuti kana nhomba iyi yazouya zvakare ivo namamwe makurukota ehurumende vachabayiwa pachena vachibayiwa dhosi yavo yokutanga. Uye totoona kuti mutevedzero womutungamiriri vanova gurukota rezveutano vachiwenga vakatobayiwavo nhomba iyi kechipiri. Zvinoita kuti vanhu vatarise vachiona kuti aiwo kana taingoudzwa zvinhu zvakawanda wanda zviri negetivhi kana taingofunga kuti ijee zvakakosha.
Sei zvakakosha kuti vanhu vabayiwe, Dr. Maida?
Zvinondibatsira ini, zvinobatsira hama yangu, zvinobatsira mhuri yangu, zvinobatsira vandakagara navo, zvinotibatsira tose munharaunda yedu, zvinobatsira nyika yedu kuti urongwa ihwohwo hutungamirirwe nenzira iyoyi. Saka vanhu vanokurudzirwa kuti varambe vachibayiwa nhomba kana vhaccine iyoyi. Totoonawo kuti vanhu vaifunga kuti izvizvi zviri kungotaurwa, nyangwe vanoita zveutano, varapi, vana chiremba, vana mukoti, malab scientists, mafarmacists, vese vanhu vane matoti mafrontline health workers vari kunobayiwa nokuti vanoziva zvazvinoreva.
Kunyange zvakadaro, vamwe vachiri kutya kuti vanobayiwa iyo nhomba iyi nenyaya dzezvitendero zvavo kana kuti havanyatsogutsikani magadzirirwo akaitwa nhomba idzodzi.
Hurudziro iripo pavanhu kuti onai zviri kuitika, onai kutungamira kuri kuitiwa, ngatinobayiwai.
Kunze kwekuti munhu wekutanga akabatwa nechirwere changa ari muVictoria Falls, sei zvakakosha zvakaitwa nehurumende zvekuti vanhu vari munzvimbo iyoyi vatange ivo kubayiwa vose iyo nhomba yeCOVID-19, Dr. Maida?
Victoria Falls inzvimbo inouya vashanyi vakawanda. Saka izvozvo tikazvitarira tinoona kuti zvakakosha kuti nzvimbo iyoyo iwane ruzhinji runogaramo kuti vange vachibayiwa nhomba iyi, nokuda kwokuti panouya vashanyi vaya hurumende ichibhalansisa bhizinesi nyangwe nezveutano hwavanhu, haidi kuti vanhu ivo vachiti matourist auye asi vosara, vanhu vasara munzvimbo yeVictoria Falls vapiwa utachiona hwecovid. Saka zvakatokosha kuti our main tourist center, tourist attraction iyoyo yemapopoma eVictoria Falls kunouya vashanyi vakawanda, zvakakosha kuti vanhu vari munharaunda iyoyo vakwanise kubayiwa nhomba iyoyo.